Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri kubvumbi 3 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana muBeijing nemutungamiri weChina vaXi Jinping. Kunetsana muMDC pakati pavaNelson Chamisa namuzvaro Tokozani Kupe kuramba kuchienderera mberi. Zinwa yochema nevarimi vari kutadza kubhadhara zvikwerete zvemvura izvo zvava kutaisa kambani iyi kuita basa rayo nemazvo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasangana nhasi muBeijing nemutungamiri weChina vaXi Jinping. Vatungamiri vaviri ava vaita musangano wavo muGreat Hall of the People of Beijing vakanyorerana zvibvumirano munyaya dzeupfumi pamwe nekuumba ukama hwakasimba pakati penyika mbiri idzi. Zvibvumirano zvitanhatu zvanyoreranwa zvinosanganisira zveupfumi, zvebudiriro pamwe nerubatsiro rwechikafu munguva dzenjodzi. Chimwe chibvumirano chinonzi chakanangana nenyaya dzekurima chanyoreranwawo pazvibvumirano izvi. VaMnangagwa vari muChina kekutanga semutungamiri wenyika, kunyange hazvo vaimboperekedza vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Rwendo rwemutungamiri wenyika urwu rwuri kutarisirwawo kuti rwuchapa mukana kuzvizvarwa zveChina zvinoda kuzotanga mabhizimusi muZimbabwe. Mutevedzeri wegurukota rezvemari neupfumi vaTerence Mukupe vati China iri kuda kunzwawo kubva kuZimbabwe kuti zvii zvairi kuda kuita senyika mukuvandidza upfumi hwayo. VaMukupe vati chikuru chiri kuda kuitwa neChina kuvhura mukana wekuti vana muzvinabhizimusi veikoko vashande neZimbabwe, izvowo veZimbabwe vachiwanawo ivo veChinawo vachiwanawo zvakapfumbatwa neZimbabwe. Vatiwo ukama hweZimbabwe neChina hwakabva kure uye nyika mbiri idzi dzinotarisana dzichiona nemaziso akanaka. VaMnangagwa vari kuperekedzwa nemudzimai wavo amai Auxilia Mnangagwa pamwe nemakurukota anechitsama vari kushanya kwemazuva mashanu. China yava nenguva ichisima mari yayo muZimbabwe zvikuru munyaya dzemhando dzemoto, nhandare dzendege, migodhi nezvimwe. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira uye vakambotungamira sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC vaLuxon Zembe vanoti zvinofadza zvikuru kuti vaMnangagwa vakwanisa kunyururana zvibvumirano muzuva ravo rekutanga kushanya kunyika iyi, asi vanokurudzira kuti dai vaMnangagwa vakwanisa kuwaniswa rubatsiro rwemari kuitira kurerutsa dambudziko rekushayikwa kwemari munyika. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Zvinofadza zvikuru kana tichiona kuti parwendo rwaitwa nemukuru wenyika president wedu vaMnangagwa vachienda kuChina kwavasangana nemukuru weikoko, vava nekunyorerana zvibvumirano vachingosvika muzuva rimwero ravanga vaikoko. Zvibvumirano zvinopa rubatsiro munyaya dzezveupfumi hwenyika, kufambiswa kwemabhizimisi zvakare nekurarama kwavanhu. Chikuru sacho tinongokurudzira parwendo irworwu nekunyorerana kunonge kuchiitwa ndechekuti dai vangakwanise kuwana rubatsiro rwemari runoita kuti tikwanise kugadzirisa nyaya dzezvekushayikwa kwemari munyika medu. Ndo zvikurusa, tinoziva hedu kuti vekuChina havanyanyi kupa mari pazvinhano zvakanyanya, Saka ndoche tinongokurudzira nekuti chiri kutikanwa iye zvino kunze kwekuita mabhizimisi muno muZimbabwe. Tinokurudzira zvikuru saa kuti tiwa nerubatsiro rwekuti tibhadhare zvimwe zvikwereti zvedu senyika. Zvakare tive nemari inoita kuti vanhu veruzhinji wave nekubatsirikana nekuti iye zvino vakasungika zvikuru nenyaya yekuti mari iri kushayikwa munyika muno.
Tinoonawo vazembe kuti China neZimbabwe dzagara dzine ushamwari kana ukama. Pane zvingashanduka here kuzopinda kwaita hurumende yavamunangagwa nekushanya kwavo?
Ipapo ichokwadi kuti tine ukama hwanga huripo zvikuru, ukama hunoenda kumashure bva pahondo yerusununguko. Zviri zviro zvetinofara nazvo zvetinotenda kune China. Zvakare vari munyaya dzezveupfumi munyika muno, asi chetiri kukurudzira chinonyanya kunetsa paukama hwedu newekuChina ndezvekuti isusuwo zvakare weZimbabwe tanga tisi kubhadhara zvikwereti zvimwe zvatanga tichipiwa tichitora zvimwe zviro kuChina.
Tinoonawo kuti pane makambani akaburitswa nehurumende kunzi vari kuburitsa mari kuenda kunze zvisiri pamutemo, makambani ekuChina vaive pamusoro pagwaro iroro. Zvingakanganisa zvakadii kudyidzana kwenyika mbiri idzi kana rwendo rwavamunangagwa iroro patarisiro yavo yekuti vange vachikwezva vemabhizimusi?
Tinovimba kuti muhurukuro dzichange dzichiitwa nemutungamiriri vedu vamunangagwa neveuChina, chiro chichagadziriswawo zvakare ichocho chekuti pave nechibvumirano chekuti vanhu vavo vanouya kuno kuZimbabwe dai vangave vanhu vanochenza mutemo. Nekuti kuChina ukaonekwa uchiita zvisiri pamutemo unopiwa murango wakaoma zvikurusa. Saka ndo zvinofanira kuramba zvichiitika izvozvo zvekuti vanhu vavo vakauya kuno vakaita zviro zvisiri pamutemo, nyaya iyo China yacho iyoyo inofanira kuti itore zvimwe zvinhano zvinotora pavanhu vayo kana vazviitira vari kuChina.
Izvo zvibvumirano hazvisi zvinozopedzisira here zvatengesa nyika kuChina?
Zvinoenda nekuti chibvumirano chacho chaitwa sei. Ini pakadaro ipapapo handishori China. Isusu muZimbabwe tikangoipa upfumi hwedu nenyika yedu mahara, isu tinofanira kuona kuti zvetiri kunyorerana nedzimwe nyika ichikara nevamwe vanhu zvinotibatsira here, zvichabatsira Zimbabwe sei, zvichabatsira vanhu veZimbabwe sei.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi uye vakambotungamirawo sangano reZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC vaLuxon Zembe vachitaura vari parunare vari muHarare neStudio 7. Vamwe vagari mudunhu remashonaland west vanoti upenyu huri kuramba huchioma zuva nezuva apo zvinhu zviri kuramba zvichikwira mitengo iyo mari isiri kuwanikwa mumabhangi. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vanoti vaitarisa hurumende itsva yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa kuti yaitanga kugadzirisa nyaya yekuti mari iwanikwe munyika, asi vanoti izvi zviri kukona n'anga murapwa achida. VaJohn Marava vanoti zvinhu zviri kuoma munyika sezvo mari isati yave kuwanikwa kumabhanga uye mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira.
Panyaya dzemitengo ndingati hapana chanyenyo kuchinja hapo. Zvinhu zvazvanzviri semazuva akudhara patiri isusu vanhu vari pasi isusu hapana chatiri kunange chati chachinja, nokuti kunonzi kuchinja kwatiri isusu kudzikiswa kwemapraisi ende futi kuwanikwa kwemari cash, kana kuti ivo vakakwanisa kuisa kuti izvozvo iko keshi izvozvi zvikwanise kana kuti kudzikira kuti kana tichitumidzira umwe munhu mari kana ndikatenga chinhu hatizoitwa zvokuretwa izvi zvokuti ndobhadhara 20 cents extra ndobhadhara yakadai so extra.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekugani muchinhoi vakalistos Mvere ava vanotengesa nharembozha nemakadhi ekutaurisa panharembozha. VaMvere vanoti mari iri kunetsa munyika. VaMvere vanoti hurumende itsva ingadai yakakwanisa kuti vanhu vawane mari kumabhanga kubva muna mbudzi gore rapera payakapinda.
Zvakafanana nekuwanikwa kwemari muvanhu nometa kuti ishoma, but inofanirwa kunge iripo mukati mevanhu. Vanhu vachitenga nokutengesa zvinhu mari iripo ichiwanika. That's what I think zvaifanira kunge zvakachinja from November up to now.
VaMvere vanoti nekuda kwekunetsa kwemari munyika vave kuita mukando nemari yavanenge vawana pazuva kuti vatize dambudziko rekushaya mari mubhizinisi ravo. VaMvere vanotsanangura nyaya yekuwana mari nemukando.
masociety atinotamba ndeye kudai zvisombe. Tinotengesa pano nana mai ava tiri 4 each and every day. Tino raise mari, ini ndo raise $10, avano raise $10, avo raise $10. Toisa pamwe chete that man, we give it to one person. The next day we do the same. Do raise a 10, 10, 10, we give it to, until tight around. Toisa put the second round, the third round. So that's how we are getting money. That's how money pakati pevanhu. Nobody can go say kuleta mari.
Va Elijah Mondwa vanoti vamunangagwa pana zvavari kuita kugadzirisa nyaya yeupfumi sezvo zvekunyorerana zvibvumirano nedzimwe nyika zvavari kuita zvisina zvazviri kuunza munyika kufanana nezvaingoita vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Kusiyana hapana, because so far kuri kungosainwa madirusi chete hatisati taona zvabuda pamadirusi aya. Saka kungoda rungokoniya nezvamudhara zvekungosaina madirusi. What do you say? My investor was aware, That's it. Nothing more.
Vamarava nutikoma kurikuramba kwakaita zveupenyu munyaya dzezveupfumi zvinoratidzwa nekusawanikwa kwemabasa munyika. Vamarava nuti mapepa edzidzo asati ave kushandiswa kuti munhu awane basa, asi kuti munhu anopinda basa zvichienderana nekuti anoziva ani pakambani kana kuita zvehuori.
Maqualification pamabasa apa parezvino haasi kunyanya kutange ari kukonsidwa stereka. Ndarunyaya kutorwa arunyaya kusimbiswa inyaya yekutizo nakudhara iyo ikonomi yacho apa hakuna mabasa. Iye munhukekene wacho anotora mabasa, iye anopinza vanhu mabasa, anenge ane hama dzakewo dzakawandawo kunzoko dzekutotamburawo. Saka paangomukoka mukana kebasa anototsvagawo nzira dzekutoti hama yakewo yaanoziva itopindawo.
Nyanzvi inoona nezveupfumi uye vachishanda nesangano ravana chipangamazano reLabour and Economic Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vanobvumirana nevagari kuti vamunangagwa vangadai vakagadzirisa nyaya yemari sezvo zvisingade nguva yakakura seyavatora. VaChitambara vanoti vamunangagwa vachavhoterwa nevanhu vachitarisa zvavaita panyaya dzemari neupfumi zvinosanganisira kukwira kwemitengo yezvekudya muzvitoro izvo zvinobata vanhu mazuva ose. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
MDCT inotungamirwa nava Nelson Chamisa inoti dunhu reUlawayo rakanyorera kuhofisi huru yebato iri ichiti muzvare nomvula muguni avari muparamende nakanzura weWard 15 vatamani mwoyo vadzingwe mubato iri. Studio 7 haina kukwanisa kubata muzvare muguni navamoyo kuti tinzwe mativi avo, asi vakafanobata chigaro chemutauriri weMDCT muzvare Tawita Kumalo vanoti dunhu reUlawayo rakaita izvi mushure mekunge muzvare muguni navamoyo vabuda voga pachena kuti vanotsigira muzvare Tokozani Kupe avakadzingwa mubato iri. Tanonoka wandu weStudio 7 abata muzvare Kumalo kuti tinzwe zviri kuitika.
Zvaitika pana ndezvekuti province yekuBulawayo yakagara pasi yawa kuti nombuna muguni angari munyori weprovinsi yedu akanyora mumapepa kuti iye wakushanda mubato raDr. Tokozani Kupe. Zvichireva kuti provinsi yanga ifanira kugara pasi kuti vatarise bumbiro kuti vaaita here izvozvo zvinotevedzerana nebumbiro remutemo redu here. Saka zvavaita vakabvumirana kuti vachanyorera kuNational Council vaudza kuti vari kukumbira kuti vanhu avo vadzingwe mupati nemhaka yokuti vakatobva mupati medu. Vanhu vacho vaviri, nombuda muguni angari munyori province uyewo ari nhengo yeparamende akamirira proportional representation. Then Tamani Moyo angari councillor kuward 15 kuluvhera akamirira achi ari chair wemadzimai kuwomen's assembly. So ndo vanhu vasuspendwa ivavo vakamirira kuti vadzingwe neNational Council.
Tanzwa zvekuti pamwe divi renyu richavadzinga kuparliament kana mukanzuru, ndo zvamuri kuronga here izvi?
Nyaya iripo ndeyokuti National Council payakagara ichidzinga Dr. Tokozani Kupe na Nico Bebe zvakanzi na Obedu zvakanzi ne National Council for Resolution yacho vanhu ivava ngavadzingo mukavanyore matsamba vadzingo mupati kana vari nhengo dzeparamende kana kuti ndedze kanzuro ngavatodzingwa ikoko futi because tikatarisa bumbiro remuZimbabwe riri kuti iro kana uri nhengo yeparamende wapinda imomo nebato rakakupinza imomo kana watobva mubato iroro hausina kodzero rokuti uite nhengo yeparamende zvinongofanana futi nemukanzu saka isusu zvatangoita tangotedzera resolution yenational council kuti kana uri nhengo yeparamende kukubvisa muparamende kana uri nhengo yekanzuro kukubvisa mukanzuro mai
avanga vari vakafanira kubata chigaro chemutauriri weMDCT muzvare Tavita Kumalo vachitaura vari parunare muulawayo natanonoka wande westudio 7. Tanonoka abatawo mutauriri weMDC inotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaobeti Gutu kuti tinzwe kudivirawo munyaya iyi.
Ndo mahombwe atinogara tichitaura kava komuredhi wande kuti musha hauvakwi nezhira iyoyo yokungodzingana nekungodarona tisingatevedzeri bumbiro romutemo vavadzinga vacho handizivi kuti kodzero yavo yokuvadzinga vane kodzero ipi paconstitution vamwe vedu chinonetsa ndechekuti handizivi kuti kudhakwa here musombodhia here imbanje here mudzepete here vanongoita zvinhu zvisina nematuro pandazviverenga ndaseka hangu ndikati vanodzingwa nani wacho asi zviita ani ari ani hazvina nematuro sezvo ndatongoverengawo ndokuseka.
Munoti chinyi nezvekuti zvanzi vanoda kudzinga vanhu vari muparamende nomukanzuru vasingateereri zvavari kutaura?
Ndosaka ndiri kuseka komuredhi wande hanzi muromo hauzarirwi nerwizi ngavadzinge zvetione isu takatozivisa kwaare vokuparamende speaker of the national assembly advocate Jacob Mudenda ndisi takatotanga kuvazivisa kuzec Zimbabwe electoral commission zvose mastakeholders ose anoda kuti aziviswe takavazivisa kare kare saka vanotoda kuvadzinga vanenge vachivadzinga zvandambotaura zvekuti kana vachivadzinga havo tinofanira kumba kwenyu kumba kwavo tatisvika kuti chidei hidu asi muparamende nomukanzo hazvigoni ngavambozviedza vaone kuti zvinogona here andosaka tatika zviroto ngazviperere kuhope ndazviroto.
Avanga vari vakafanira kubata chigaro chemutauriri weMDCT inotungamirwa naDr Tokozani Kupe vaobet Gutu vachitaura vari parunare muHarare natanonoka wande westudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Yashika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutauriri weWhite House muAmerica, amai Sarah Huckabee Sanders, vanoti mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vakanga vati muzinda wavo unogona kuva nzvimbo yekuti vasangana nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin. Amai Sanders havana kupa zvimwe zvikonzero pamusoro pemusangano uyu. Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vari kusangana mangwana nevatungamiri veRussia neIran pamusangano wekuziya nyaya yeSyria. Vatatu ava ava nemauto akawanda ari muSyria vari kuwirirana zvikuru mukugadzirisa kupedza dambudziko rehondo muSyria pasi pechirongwa cheAstana Process. A Kambani ye Zimbabwe National Water Authority kana kuti Zinwa inoti yave kutadza kuita basa rekutsigira varimi nemvura nemazvo nekuti varimi munyika vari kuramba kubhadhara mvura yavanenge vashandisa. Zinwa inoti varimi ava vane chikwereti chisai chabhadharwa chemamiriyoni makumi matatu nemapfumbamwe emadhora. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mashoko aya akataurwa nevakuru vakuru vekambani iyi apo vaitaura zvirikitwa nekambani yavo mukusimudzira mabasa ekurima kukomiti ye Senate inoona nezvekupa masimba eupfumi kuvatema mazuva mashomanana apfuura. Vakuru vezinwa vakati varimi havasi kubhadhara mvura kunyange hazvo bazi rezvemvura rakadzikisa mutengo wemvura kuvarimi vese zvisinei nekuti vanorima vari kumaruwa here kana kumapurazi makuru. Mumwe mukuru anoona nezvemari muzinwa amai Ellen Chivaviro avo vaive nemukuru mukuru wekambani vajefta Sakupwanya nevamwe vakuru mukambani iyi vakaudza masenata kuti dambudziko guru nderekuti varimi havasi kubhadhara mvura.
After we have provided the water to the farmers, I'm sure you've heard the details from my colleagues.
Kunyange tavapa mvura, varimi havatodi kubhadhara mvura iyi. Iye zvino varimi vave nechikwereti $39 million chemvura yavakashandisa kubvira mu2009. Takaita mastop order nemakambani akaita seGMB asi havadi kubhadhara.
Vakati izvi zviri kuitika kunyange hazvo Zinwa ichipa varimi mukana wekuti vabhadhare mvura kana vachinge vatengesa zvirimwa zvavo. Amai Chivaviro vakati izvi zvave kukanganisa basa reZinwa rekuchengetedza madhamu nemidziyo yavanoshandisa. Vanongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti nyika haigoni kubudirira kana varimi vasingadi kutenga mvura. Vakuchera vati kusashanda zvakanaka kweZinwa kunogona kukanganisa upfumi hwenyika sezvo upfumi huchirarama zvakanyanya nemabasa ekurima.
Zvokwanisa kukanganisa zvikuru sei kana Zinwa ichiti haisi kukwanisa kuumbiridza madhamu nezvimwewo zvakadaro. Iyo irrigation iri kutaurwa nevarimi nhasi inozokwanisa kutadza kushanda nekuti mvura inenge yavakushomeka. Saka zvakakosha kuti varimi vabhadhara mutero.
Imwewo nyanzvi munyaya dzeupfumi uye vakamboshanda mubazi rezvemari vamasimba manyanya vanoti hurumende yakadzidzisa varimi tsika yakaipa yekuti vanofanira kupiwa zvinhu zvese mahara. Vati kuramba kurikita varimi kubhadhara hakuvashamisi nekuti makore apfuura hurumende yakapa nyika mutoro wekubhadhara chikwereti chevarimi $1.5 billion chembeu, fertilizer, magejo, matarakita nemimwe michina yakapiwa vanhu neReserve Bank of Zimbabwe pasi pechirongwa cheFarm Mechanization Program.
Kuti vanhu vanotarira kuti agriculture inongofinanswa nemasubsidies anobva kugovernment ende havatariri kuti chinhu chinonzi chikwereti chinodonzi chidzorere kana kuti kwaprodusa zvinhu zvako chitora chimwe chikamu chemari uenda unobhadhara zvikwereti. Saka kaculture ikako kese kari embedded in the way yekuti zanu mamanager zero aine maitiro ainoita zvinhu zvayo haina nyaya yeaccountability netransparency especially kuaccountability. Zvizhinji zvacho zvinonzi zvinhu zvehurumende ngezvemahara saka vanongotora zvakawanda manzwa zvezve naminister waive nemakombine harvester 40 nevamwe waive nezvinhu mapesticides akanga akorera mumawarehouse.
Vanoti mabasa ekurima hagoni kusimukira munyika kana varimi vachifunga kuti vanokwanisa kurima pachena vasingabhadhare mvura nemagetsi. Mukuru werimwe remasangano anomirira varimi munyika reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti zvakaoma kuita murimi vachiti murimi anobhadhariswa mitero yakawanda zvekuti anotadza kubhadhara mitero yese kunyange atengesa zvirimwa zvake.
Mvura iyi yaida kuti isirwe mutemo wayo unonzwisisa marimirwa anoitwa maregions ose so that apparently wachera tsimbe rako tokuchaja mvura, wachera bohol yako tokuchaja mvura, watora mvura mudhamu tokuchaja mvura. Aya makosi ari kungopaila pamurimi zvokuti murimi anoguma kuti izvi zvanyanya handichazvigoni. Ndozvinhu zviri kuitika mukatarisa vana rural district council vane makosi avo avanoisa ikoko. Mozotarisa kuti vana ama vanotarisawo zvekare kuti kana uchida kurima cotton kana uchida kurima tobacco tanga wabhadhara kuti uve registered grower. Makosi murimi asati atova nechirimwa chacho akakurisisa zvikuru.
Vanoti nyaya yekurima yave kuda kuti vanhu vese munyika vagare pasi kuti varonge kuitira kuti kurima kungafamba zvakanaka sei munyika pasina kuomesera murimi.
kana ndichishandira zinwa ndoshandira TIMP ndoshandira ama ndoshandira chirimwa chisati chavapo kana chavapo market yacho na NDP zvinokava makosi osaya ndichisara ndine profit.
Bazi rezvemvura rakatoderedza mutengo wemvura kuvarimi vese zvisinei nekuti munhu anorima ari kupi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Boka rinotungamira sarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinonzi rakati harisi kuzobvumidza kuongororwa kwegwaro revavhoti navana mazvikokota sezvo izvi zviri kunze kwebumbiro remitemo. Bepanhau reNewsday rinoti sachigaro veZEC amai Priscilla Chigumba vakazivisa kuti pasi pebumbiro remitemo yenyika, sezvo mutemo uchiti ZEC inofanirwa kupa ani nani zvake gwaro iri anoda kuriongorora, kwete zvekuti kuenda kumakambani enyanzvi kunoita izvi. Vanonzi vakatiwo vanenge vaongorora gwaro iri kana vaine zvavanenge vavana zvavanofunga kuti zvinofanira kugadziriswa vakasununguka kuzviendesa kuZEC kuti zvigadziriswe. Izvi zvinotevera chikumbiro chinonzi chakanga chaitwa nevemapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akazvimirira chekuti kutsvagwe nyanzvi dzinoongorora gwaro iri senzira yekudzivirira kubiridzirwa kwesarudzo. Studio 7 yakundikana kubata vemapato anopikisa kana vemasangano akazvimirira kuti tinzwe wedivi ravo panyaya iyi. Asi munyori anoona nezvemutemo mubato rezano PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti vanowirirana nedanho rakatorwa neZEC vachiti kuti pabvumidzwe nyanzvi kuongorora gwaro revavhoti panofanirwa kutanga pashandurwa bumbiro remitemo.
VEZEC vari right nokuda kwokuti ZEC haigadziri mutemo, inoimplementa mutemo uripo. Hamuna mutemo unoti kana voters roll yaitwa inozofanira kuauditwa. Chatongoziva ndechokuti every voter anoda kuvota wega wega ane kodzero yokuinda kunoinspekta voters roll kunoona kuti zita rangu riripo here. Saka pana mazuva achashambadzwa okunzi munhu wese anoda ngainde anoinspekta kuona kuti zita rake rakanyorwa zvakanaka here pavoters roll. Ndiyo audit chete iri kubvumidzwa pamutemo. Saka kana vamamwe mapato vachida kuti kuitwe imwe process yeauditing vanofanira kutotanga vaenda kuparlamendi vonokumbira kuchinja mutemo wemaelections. Kana wachinjiwa uchiti ngakuuye vamwani dzimwe nyanzvi dzokuzotarisa dzokuaudita kana kuti chii, then zvinogona kuzoitika. Pari zvino ZEC yakagadzirwa nomutemo, ine simba rayo robva pamutemo, inongoita zvinotaura mutemo wemaelections kuti iite.
Vamwewo vamangwana vari kuti mapato anopikisa vanogona kunge vasvika padanho irori nekuti vanenge vasina chivimbo nemagwaro evavhoti vachiona zvaimboitika kare kwokuti mamwe mazita evamwe vanhu anogona kunge achibuda kaviri kana kuti vamwe vakafa vachiwanikwa mumagwaro. Munoonawo sei?
Iko zvino munhu wese ari kurejista kubva pokutanga, zvokuti kwai pane vanhu vakafa vari pavoters roll, pane vakazofa vakafamba vari pavoters roll, hazvichapindi apa. Ende sokuziva kwedu ZEC ikomishena, hapana munhu atapa umbohwo hwekuti pane zvinokanganiswa neZEC. Asi kana vanhu vasina kukambena vachisha kuhiyiwa ndozvavanongoita kungoreiza tumaisho tisina nebasa rose.
Ivo vemapato anopikisa vakambosimudzawo here zvichemo zvakadai kumisangano yamunowana neZEC?
Nhasi chaiye tatine musangano navo vanopikisa, tatina navamonzora, tatina namai mushai. Paajenda yemusangano yedu yatinoita neveZEC hazvina kumboiswa. Ndatoshamisika nditobvunza izvozvo nokuti vanotoziva kuti vakauya pamiting vari kubvunza zvisina nomusoro wese tinovakwisa.
Vanga vari munyora anoona nezvemutemo muzano PF vamunyaradzi Paul Mangwana vari parunare neStudio 7. Vateereri, musakanganwa kupinda muchirongwa chedu cheLive Talk chevechidiki nhasi chinonzi The Connection. Apo tiri kuda kuti tinzwe kwamuri imi vateereri kuti upenyu hwenyu hwashanduka zvakadii kubva pakapinda hurumende yamamunangagwa pachigaro. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanosangana muBeijing nemutungamiri weChina vaXi Jinping. Kunetsana muMDC pakati pavaNelson Chamisa namuzvare Thokozani Kupe kuramba kuchienderera mberi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Gibbs Dube.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 3 ngumabasa 2018 ngo Gibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Abanengi kungabajabulisa ukuthi iChina sizokuba lusizo kithi. Kodwa kumele usapho lwakithi leZimbabwe libe kwazi ukuthi ilizwe lethu mali phela buswa kahle lona loqo. Lingeke lidinge uncedo lokudla kwelinye ilizwe elifana neChina khona le Phesheya.
Umongameli Emmerson Mnangagwa osekwethekeleleni kwele China uhlangana lomunye wakhe walelo lizwe uNumzana Xi Jinping balobelana izivumelwano eziyisithupha zokuthengiselana lokuthuthukisa umnotho.
Hayi ukuthi abantu labo babehlezi khonapho kudala yena uGreece engakafiki wasebenzisa isikhundla somkakhe ukuthi athathele ama-miners ayekhona kudala. Abantu labo babengaso magorokozi.
Abalimigodi eSmithfield Farm emazoyi bathi sebekhweza udaba lwabo emthuthwandaba bemangalela unkosikazi Grace Mugabe besithi wabathuka okumangalisayo. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa usebike ukuthi uhulumende wakhe usephe unkosikazi Winnie Madikizela Mandela inhlonipho yokungcwatshwa njengeqhawe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uhlanganelo umongameli wakwele China uMnumzana Xi Jinping eBeijing lamuhla balobelana izivumelwano ezisithupha eziphathelane lokusebenzelana kwezenotho kanye lezokuphathisa ilizwe leZimbabwe ngokudla. Umongameli Xi uthe uzimisele ukusebenzelana leZimbabwe ngendlela ezathuthukisa impilo yezizalwane zamazwe omabili. UMnangagwa yena uqhubeke ehuga abantu beChina labo somabhizinisi bayo ukuthi bazetshala izimali zabo eZimbabwe ngokusungula amabhizimusi. Ubudlelwano bele China lele Zimbabwe buvela ekudeni ngesikhathi lelo lizwe lisaphathisa ababelela umbuso wabensundu eZimbabwe ngezikhali zempi. Kwezamabhizimusi lakho amazwe la alobelane izivumelwano ezijulileyo. Ele Zimbabwe lithengisa phose ingxenye yesivuno salo segwayi kwele China. Ele China lona lilamakampani amanengi aphatheke kumsebenzi wokwemba amatshe aligugu eZimbabwe. Kusabusa uMnumzana Robert Mugabe, zinengi izivumelwano ele Zimbabwe elazilobelana phansi lele China ngenjongo yokuvuselela umnotho. Kodwa abantu abanengi bathi akukho okubambekayo izivumelwano lezi eseziphume lakho. Lezi ezisayinwe uMnangagwa zingaletha inguquko na? Sibuze ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Dino Zulu Macaphulana.
Abanengi kungabajabulisa ukuthi iChina sizokuba lusizo kithi. Kodwa kumele usapho lwakithi leZimbabwe libe kwazi ukuthi ilizwe lethu mali phela buswa kahle lona loqo. Lingeke lidinge uncedo lokudla kwelinye ilizwe elifana neChina khona le Phesheya. Ilizwe lilandile abantu bahlukumezekile ngenxa yombusakabi obaba uMnangagwa labobaba uMugabe labanye abawenzileyo kwele Zimbabwe. Njalo isivumelwano lesi ungabona ngani sitsha yisivumelana esenziwa ikhule eyaba khona ingakabi khona. Ilizwe leli lathengiswa kudala, lokho sokusenziwayo kwenzela amehlo abantu ukuthi izivumelwano, kodwa iChina yayikhona kubothwa isinqumo sokuthi umbuso kawuthathe kumgabe ubekwe kuMnangagwa. Benjalo bengumuntu munye, babe bonke leChina eDRC Congo obaba uMnangagwa bethola umnotho kumadayimana eCongo afelwa ngabantwana beZimbabwe bengamasosha besilwa khona lekugabhisa. Ngakho yikuthengiswa kwelizwe lokuthengiswa zempilo zamaZimbabwe okwaqala kudala kusenziwa iChina, kusenziwa iZANU PF. Ngakho abantu akumelanga bethuke njalo bamangala.
ngamanyamazi uthi akubona kuhle ukungaphuma kuzivumelwano lezi okungathuthukisa umnotho weZimbabwe.
Kungeke kube khona China izenzo zayo emhlabeni ziyazakala ziyafanana leze United States. Njalo yena ngokwakhe umkhokheli uPresident Mnangagwa izenzo zakhe emazweni ziyazakala zona ezengikhuluma ngazo zamadayimani. Okuthengiswayo lapha ngilusapho lweZimbabwe lelizwe leZimbabwe amalungelo aphiwe eChina. Ukudla khonokho kuzavela eChina kuyintengo yokuthengwa kwelizwe lomnotho walo ngabe China kabanikeza izipho eChina bengatholanga lutho bona kuqala.
Uthi ele China lingaba laphatheka kundaba yokuhluthunelwa intambo kukaMnumzana Robert Mugabe, kodwa lakulandula njalo liyakulandula lelo lizwe.
Hayi, amacala vele abawavumi laba bantu. Ungabona belandula kakhulu, yazi ukuthi khonokho abakulandulayo yikho kwenzakalayo.
UMnumzana Dinezulu Macaphula na ucubungula ezombusazwe ubexoxa ecingweni lontungameli Khomo weStudio 7 eseSouth Africa. Ekungeneni kwakhe embusweni nyaka enye, umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise ukulungisa umnotho welizwe leZimbabwe ukuze uZulu athole imisebenzi ikakhulu ontanga. Umbuzo omkhulu ngothi kule nguquko aseyilethile yini kunyanga ezine ezedluleyo ebusa. Abamsekelayo bathi ikhona, kodwa abaphikisayo abaphikisa umbuso weZANU-PF bathi akulabubelo osobukhona, nanku imisebenzi iqhubeka isilela kanti le mali layo ayitholakali emabhanga. Omunye wabalombono lo ngolwela amalungelo oluntu uMnumzana Charles Nyoni.
Impilo isinzima kakhulu ukwedlula lokho kade vele iyikho khona, ngoba kathesi ukuthi ngithole nje i-R5 kumbe i-dollar sokuhlupha kathesi ukuthi lami ngibambe imali njengoba ngingumuntu ongasebenzi. Kungasenani ukuthi ngaya esikolo lami ngapasa ngaze ngaya e-university kodwa kangiqhatshwanga nginamsebenzi. Ngingasebenzela umsebenzi wami wezandla ukuthi abantu bakhona ukungibhadala sokuhlupha ngoba imali yakhona isatholakali. So lokhu uMnangagwa waqalisayo ukubusa, izinto vele seziwesi kula lapho ezaziyikho khona nje, okutshengisa khona ukuthi nje into ayeneliseyo ukuyenza nje lapha elizinda seZimbabwe nje emibalwa ehlanganisa nje ukuzithengela yena isikafu sakhe esihle ahambe esigqokile loba kuchisa njalo lokuphapha ngendizamthina esiya kwamanye amazwe engasahlali phansi.
Elanxa kunjalo Nyoni, bakhona abanye abasakhulayo abathi bazamvotela uMnangagwa, ubona ungathi akhona yini amathuba emisebenzi abawatholileyo?
Uyabona abasakhulayo abathi bazamvotela uMnangagwa yilaba ababalutshwani nje abadlayo kathesi kuhulumende lo okhona, ababhenefithayo ku-corruption system ekhona eZANU-PF. Yibo abalutshwani obazwayo besithi bazamvotela uMnangagwa, kodwa nxa ungumuntu nje i-ordinary citizen onjengami awungeke wavotela amanyala afana lawona la akhona. So mina nje angikuboni nje kungomunye umuntu nje ofana nami ongavotela nje olengqondo zakhe ezisendaweni ongavotela umuntu ofana loMnangagwa leZANU-PF.
Abanye abasakhulayo kuyiwa kukhetho nje, kuyini ongabakhuthaza ngakho?
Abasakhulayo abanjengami sekusiya kukhethe nje ngibakhuthaza ukuthi nje khathesi sekuyisikhathi sethu thina abancane, sekuyisikhathi sentanga yethu, sokumele bakhangele ukuthi umuntu abamvotelayo ngumuntu wentanga yethu okwaziyo inhlupho ezihlangana lathi, umuntu okwaziyo izikhalazo ezihlangana lentanga yethu, ngoba ukuthi sesilokhu sisebenzela abadala, silokhu sifaka abadala phambili akusibhadali lutho.
UMnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lontungameli Khomo weStudio 7 eseHarare.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave, 4930-6065-15460 laku 13860 kHz ku short wave. Lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo. umkhumbulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 p.m. kusiya ku 5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Ngenani njalo ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Abalimigodi eplazini leSmithfield Farm emazweni bathi sebekweza udaba lokuthukwa kwabo unkosikazi Grace Mugabe, umkamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe leZimbabwe. Bathi unkosikazi Mugabe wathi batshontsha imitshina yamakhompyutha yohlobo lwama-laptop esikolo sentandane esemai Mugabe Children's Home. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuvezwe ngabanini bemigodi eMondo 4 emazowe emhlanganweni lethathela izindaba eMedia Center eHarare wokuchasisela uzulu okuyikho okwenzakalayo emazowe. Leli nyathelo elithethwe laba bantu liza ngemva kokuhlukunyezwa unkosikazi Mugabe osebaqala ngokuthi basebenza okungekho emthethweni bengamasela njalo sebewone ensimini yakhe elinywa isithelo samalemoni. Omunye wabemba amatshe aligugula emazowe kusukela ngomnyaka 2000 umnumzana Philip Makanya uthi kungalesi sizathu sebethatha inyathelo lokuya emthethwandaba.
Ende nasi futhi tatofonelwa tiri pano nomshandi wawo.
Esinye sezisebenzi zakhe usitshayele ucingo namuhla lokhu sesisedolobheni ebuza ukuthi lingaphi. Kumele sikhulumisane phezu kodaba lwethu esenza lokho besendaweni lapho kule migodi yethu. Nxa kukhona abangakuzwisisiyo kabaye emthethwandaba, hatshi ukube lokhu behamba beqamba amanga njengalokhu.
Kwasekelwa ngumnumzana Shepherd Nyazigo osebenza emgodini munye othi kungabajabulisi ukuthukwa ngunkosikazi Mugabe ebethesa umlandu wokumtshontshela khona kusazakala ukuba ngobani abenza lokho.
Inini kuthi ndizorejista mayini yeyo? Ndakatorejista kuthi ndite company yangu.
Mina ngasungula lo mgodi ngenjongo yokuba ngibe le nkampani ukuze nganelise ukusiza imuli yami lezabanye. Lamuhla sengile nkampani yami bese ngithola isikhathi sokuya kweqa uthango lomunye umuntu ngisiya ntshontsha ama-laptop abantu. Kungizwise ubuhlungu kakhulu ukuqanjelwa amanga.
Omunye wabasebenza kule indawo umnumzana Themba Nyoni uthi akusiqiniso konke okuchiwo ngunkosikazi Mugabe ngale migodi.
Hayi, ukuthi abantu laba babehlezi khonapho kudala yena uGrace engakafiki wasebenzisa isikhundla somkakhe ukuthi athathe ama-miners ayekhona kudala. Abantu laba babengaso magorokoza, bathi bekhitshwa nguGrace bahambe court batshelwa ngecourt ukuthi hayi lina kumele libuyele lisebenze kuhle, but sesizadumezela abantu behambe namasamanisi kuGrace ukuthi into azenzayo. Kodwa manje kwaswelakala umuntu wahamba khonale ngoba babesesaba.
Unyoni uthi lolu daba lwasiwa emthethwandaba kwaqunywa ukuba bengakhulumisani, echaza asekwenza unkosikazi Mugabe ukuyahluphana lalaba bantu njengokuphambuka kuleso sinqumo.
Kwephula umthetho ngoba batshela ukuthi bengakhulumisani kodwa bayakhulumela bonke ecourt. On top of that, yena uGrace sehambe ekhuluma into ezimbi ukuthi ngamasela ukuthi nje ngoba laba ngama-businessmen ngabantu abamayinawo, so khonapho sengathi it's defamation on its own.
Abaqhuba imisebenzi yokwemba amatshe aligugu emazowe bathi kuyabambangalisa ukuthi kungani efuna indawo le. Ndawonye bathi belichumi lasithupha abekade behlukunyezwa sonke lesi sikhathi kusukela ngomnyaka 2014 lapho imuli yakomgabe yeza isithi lapho kule migodi yabo sekuyindawo yabo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Icele lebandla le-MTCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa lithi lifuna kuxotshwe ilunga ledala lephalamende unkosikazi Nomvula Mguni lonkosikazi Dambani Moyo, ukhansela webandla leli omele ilokitshi leluveve. Osabambe isikhundla sesikhulumeli sebandla leli unkosazana Thabita Khumalo uthi umguni ongunompala jikelele ubandlaleli kobulawayo njalo wangena kudale leparlamente ngalokho kubizwa ngokuthi proportional representation lonkosikazi Moyo ongumgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazana kobulawayo betheswa amacala okuthi basekela unkosazana Thokozani Khuphe. Kodwa ke umnumzana Obert Gudu omele icele lebandlaleli elisekela uMakhuphe waxotshwa kubandla licele le-MDCT likaJamisa uthi bakhuluma ize abantu abafuna ukuthi kuxotshwe ababili laba njengoba bona beyibo abayinsika ye-MDCT. Ake sizwe uMakhumalo exoxa le-Studio 7 ngodaba lolu.
Silesisekelo sombuso esikhombisa ukuthi kumele sisebenze njani njalo ngesiphula leso sisekelo uxotshwa ngaso kutheni. Okukhona lapho yikuthi iprovinsi yakoBulawayo yahlala phansi isizwile ukuthi uNombula Mguni onguyathi ungunobhala weprovinsi yethu usehambe wayaxhasana lodokotela uMakhuphe. Omunye wakhe nguTamani Moyo obengukhansela weluveze naye usuke wayaxhasana lobani lodokotela uMakhuphe. Kube sokusitsho ukuthi sebephule isisekelo sethu njalo iprovinsi yasivuma wasephuma lomgoqo wokuthi uNomvula Mguni loTamani Moyo kabakhitshwe kuprovinsi ngoba kabasekho kuprovinsi yethu sebehamba lobani lebandla likamama uMakhuphe. So iprovinsi kayilamandla yokubakhipha. Iprovinsi ilamandla yokwenza esithi ngesilungu i-recommendation. Leyo recommendation sebeyihambise ngapi ku-National Council. I-National Council yiyo esizahlala phansi icubungule izizathu ezibuye leprovinsi ebezikhombisa ukuthi babaxoshelani bese sikhangethe bephule yini izisekelo yini nxa bephulile labo bayahamba ngkhaya.
Yebo, sibona phela kungani kuthiwa kulabantu abangu-17 asebexotshiwe. So ke besifuna ukudingisisa sibili ukuthi laba abanye ke omqondisi Balanda Moyo uAlfred Zirute labanye kuthiwani ngabo ngokuthiwa labo baxotshiwe?
Hayi, ubufakazi engibutholile ngivutholele kutshalimani weprovinsi ubaba uBhanda othe yena kukhitshwe uTamani Moyo lo Nomvula Mguni. Nxa ontanga labo benze lowo mgoqo kakukafiki kimi lowo mgoqo. Yumgoqo esawazisa umphakathi ukuthi bangani kubontanga abaxotshiweyo. Kodwa labo kuthiwa yi-17 asibazi labo esibatiphile babili. Njalo kumele sazi ukuthi i-National Council izihlale yathi yona abantu bonke abonileyo asebexotshiwe ephathini nxa bengamalunga ephalamende kumbe awekhansili kumele ihofisi party ibhale ugwalo isazisa uspeaker owephalamenti nxa bengabameli bephalamenti ukuthi sebekhitshwa.
Lo ngunkosazana Tabita Khumalo osabambe isikhundla sesikhulumeli se-MDCT ubekhuluma le-Studio 7 ekoBulawayo. Ngokuhlwa uhlelo lwe-Studio 7 ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama kumakhakhasi athi 909 AM nawe shortwave 12080 laku 15775 kHz shortwave. Ulefto kulamhla kuhlelo lwabatsha olwe-The Connection sihlolisisa okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Le yi-Studio 7 lisizwa siphuma ngapha e-Washington DC. Singangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Izisebenzi zikaloliwe zakwele France ziqale ukukhalala umsebenzi kusukela namhlanje njengendlela yokutshengisela ukuthi kazisekeli okwenziwa nguhulumende ekuqondisweni komsebenzi kule nkampani. Ekuqhubekeleni kokufuthelana phakathi kwelizwe leMelika leChina, amazwe omabili abikwa ethembisa ukuthi lokhu kuzalungiswa ngemfanelo akusoze kukhanjiswe ngendlela engayisiyo. Loba nje kulalesi isithembiso senkokheli yamazwe la, incwadi zenoto zithi akulandlela ecacileyo engavimba ukuthi lumumo uqhubekele phambili kusiba mubi ngoba amacelo omabili ekhanya eqinisa amakhanda ngakufunayo. Iningi labantu lithi isimo somnotho welizwe leZimbabwe lokhe singakaguquki kangako ngemva kokuba kuza kombuso omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa usulenyanga ezine. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kunengi okubaliswe ngabantu okulokhu kuphazamisa inhlala kahle yabo okugoqela ubuyanga intengo yempahla elokhu iphezulu ukungatholakali kwemali emabhanga elizweni lonke jikelele lokunye. Umnumzana Mkhathini Ncube isakamuza seHarare uthi isimo elizweni asimanga kuhle ebalisa ikakhulu intengo yempahla etshiyeneyo kusiya ngokuthi usebenzisa i-bond note i-US dollar loba i-eco cash.
Economy kathesi ayimanga kahle. Basically izinto vele ziyadura thenga at different prices for the same product. Kuyabo kule eco cash price, kule swipe price, kule price ye bond note, kule price ye ama US dollars. So basically vele I mean I don't understand why ukuthi i bond note yangithi la ukuthi lizosincedisa ukuthi sitackle i shortage yama US dollars. But right now at the moment ibhondi nothi langikhona kalitholakali njesokufanana le-US dollar langikhona.
Egcizelela kulokhu omunye wezakamuza seHarare umnumzana Nyarwatso Ndlovu uthi ukusilela kwemali emabhanga yikho osekuhlukumeze kakhulu abantu abaningi ebalisa ukuthi bakhona abalala endwendweni belezifiso zokuthola imali.
Imali lokhu eyinkinga njalo kwenza impilo ibe nzima ngoba ungaze usebenze awutholi imali kumbe uyithola nzima. Ngakho umuntu uzecabanga ukuthi kumbe achiye umsebenzi. Kodwa ungachiya umsebenzi uphila njani futhi? Siphakathi kwembokodo nelitshe. Isimo sethu sibuhlungu.
Omunye njalo uPascal Madiri ugcizelele esithi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa ongene ngolwezi nyakenye bawukaleli inguquko loba nje yena esithi ilizwe selisima ngcono njalo liyemukela abafuna ukwenza amabhizimusi phansi komkhankaso wakhe awuthi Zimbabwe is open for business.
So kulamalanga alikhulu sizizwa Zimbabwe is open for business but asikatholi even umsebenzi owodwa. Yokuphila ngokuthengisa njalo into njalo izinto zakhona azikathengwa ngokutshengisa ukuthi iningi labantu alinayo imali njalo alinayo imisebenzi. Ama-industry avaliwe njalo amaningi aqhubeka elokho evala. Imisebenzi awula uhulumende la ikukhanya akwazi ukuthi kumele aze ayenzeni okusobala ukuthi sephelelwe.
Ngendlela isimo esiyo okwamanje elizweni abanye sebeze bathi abasalathemba lalabo abazombusazwe kodwa elabo selikuNkulunkulu yena yedwa nje zwi.
Isimo sethu sibucayi asisihlanga sibili siphila ngomusa kaNkulunkulu njalo akukho ukusehlukanisa labantwana bako-Israyeli lapho bephuma ebugqilini kuNkosi uFaro. Bona bangcono ngoba babe noMose umprofethi kaNkulunkulu. Thina pho siholwa ngubani njalo usiholela nga lanamhla akukhanyi.
Abanye abantu njalo bakhala ngokugcwala kwempahla ezingelahlonzi ezilungiswa kule China abathi zithengisela amazwe akuzwekazi le-Afrika impahla ezithuthukileyo kulalezo ezithengiswela amazwe asentshonalanga athuthukileyo. Abanye bakhangelele ukuthi ukhetho luzakwenza umumo ube ngcono loba nje abanye besithi ibandla le-ZANU-PF linganqoba akusoze kwaba lenguquko abayikhangelele njengoba kungabantu banye awekuhulumende okweminyaka phose engamashumi amane edluleyo lapho kusabusa owayengumongameli uRobert Mugabe. Mele isithuthu 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.
UZulu kwele South Africa leZimbabwe uqhubekele phambili lamhlanje esethula amazwi enduduzo kulandela ukubhubha kukankosikazi Winnie Madikizela-Mandela. Uhulumende weSouth Africa wazise ukuthi umuyi uzaphiwa inhlonipho yokungcwatshwa njengeqhawe. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zakwele South Africa kanye leze Zimbabwe esihlala khona zithi kuzathatha isikhathi kwemukela ukuthi unkosikazi Winnie Mandela akasekho emhlabeni. Le inkulumo yabaningi emijoveni, ezindlini, emisebenzini, laloba yikuphi lapho okuphathwa khona udaba lwemfa kamama uWinnie okuligama abedume ngalo ndawonye lelithi umama wesizwe. Abaningi bathi usizi lwabo lwehliswe isimemezelo sikamongameli Cyril Ramaphosa yena othe umuyi uzahlonitshwa ngokuphiwa umngcwabo weqhawe.
We have declared that Winnie Mandela will have a national official funeral
Esinqume ukuthi uWinnie Mandela uzaphiwa umngcwabo wenqhawe okhekhelwa uhulumeni. Umngcwabo uza kuba mhla ka 14 linyanga, kanti umthandazo wenduduzo uzokuba mhla ka 11. Kuzaphinde kuqhushwe eminye imithandazo yenduduzo eminingi.
AbeZimbabwe bavumelana laso lesinqumo besithi umama uWinnie walwa impi ehlula abanye abesilisa, loba nje yena waye aphinde abe ngumama wabantu abakhe isikhathi sinye. Osakhulayo weZimbabwe kwele South Africa uBimbayi Maverudze uthi indlela alwela ngayo inkululeko engumuntu wesifazane lesibindi abalaso ukumelana lombuso wamabhunu kubajiyele inselela njengolutsha lweZimbabwe oluphakathi kwezombusazwe.
Besithemba ukuthi sizobe sifunda kuye, uzobe ekhona ekwazi ukusibonisa ukuthi within activism circles abantu babomama kufanele baziphathe njani. She was one of respected liberation struggle stewards.
Langamazwi agcizelelwa ngomunye olutsha uSithabile Mlilo.
Siyamkhalela Sibili Lemoli yakibo. Sisithi bantu umama kalale ngokuthula ngoba wasifundisa ezembangazwe. Lathi singamankazana amancane sakhula sizwa ngakwaWinnie ukuthi waye senza okwembangazwe. So sathi lathi sikhula sakhula lathi sifuna ukwenza okwembangazwe.
Omele MDC-thiko leSouth Africa umnumzana Austin Moyo uthi bandla le MDC-thiko leSouth Africa lalo likhala ndawonye lemuli kaMuyi lisithi imfa yakhe yikulahlekelwa kweAfrica jikelele.
Sizwe sadabuka kakhulu ngokuhamba kukamama uNomzamo uWinnie Madikizela Mandela, umama olwe kakhulu wabhekana nokushisa kwempi yamabhono eSouth Africa kwaze kwafika uzibuse. Sithi thina lala ngoxolo mama Mandela.
Umuyi uzelwe ngo-1936, wasethathwa ngowayengumongameli uMuyi uNelson Mandela ngo-1958. Behlukana ngo-1996 uMandela esephume ejele. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ngani wathi sikhangele ezinye izindaba ebezigokhela lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa osekwethekeleleni kwele China uhlangane lomunye wakhe walelo lizwe umnumzana Xi Jinping lamhlanje balobelana izivumelwano eziyisithupha zokuthengiselana lokuthuthukisa umnotho. Umnumzana Cyril Ramaphosa waseSouth Africa ubike ukuba uhulumende wakhe usephe unkosikazi Winnie Madikizela Mandela intonipho yokungcwatshwa njengekawe. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalisa uKip Stube. Asihlanganeni kuLive Talk.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.